This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 15 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gore ra 2014 to 2015 mvura haina kunaya futi zvakakwana. Zvinova izvo zviri kuita kuti vana vapinde pamatambudziko ekuwana chikafu. Saka gwaro ritabuditsa iri riri kutaura izvo kuti vana vemataura ivavo havasi kuwana chikafu chakakwana panguva yakakwana.
Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika vave kusvika mamiriyoni mana, ukuwo sangano reUNICEF richiti vana zviuru makumi matatu nezvitatu vave kurwara nezvirwere zvekushaya chikafu. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupama ndewanzira vanoti hurumende haisi kuzorambidza vanhu kushandisa WhatsApp.
Vati muri hamucha hamusisiri richachi isu tisara kuita izvi.
Vaive gurukota rinoona nezvemasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti mutungamiri wenyika varobert mugabe mbune ndo vakatumira mauto kuti avatsigire mukutsvaga rutsigiro musarudzo dza2008 idzo dzakave nhemirishonga yakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations Children's Education Fund kana kuti UNICEF rinoti zvirwere zvevana zvinokonzerwa nekushaya chikafu chakakwana zviri kukwira zvisati zvamboonekwa mukati memakore gumi nemashanu, sezvo vana vanodarika makumi matatu ezviuru vari kuda rubatsiro nechimbi-chimbi. Mugwaro raraburitsa nhasi sangano iri rinoti riri kushanda nemamwe masangano anopa rubatsiro pamwe nehurumende mukuona kuti vana ava vavaniswa kudya kunovaka muviri pamwe nemvura yekunwa yakachena. Sangano iri rinoti riri kupemha mari inoita mamiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kuti ikwanise kuendesa mberi zvirongwa zvayo zvekubatsira vana ava. Ngatinzwe hurukuru yataita nava Blessing Zindi vanove nyanzvi inoona nezvenjodzi musangano reUNICEF pamusoro penyaya iyi.
Sekuziva kwamunoita, Zimbabwe pamwe nenyika dzakati wandei dziri muno muSouthern Africa dziri kushaya chikafu nenyaya yekuti mvura haina kunaya zvakakwana gore rapera pamwe zvine gore rino. Asi hazvina kutanga ipapo. Gore ra2014 to2015 mvura haina kunaya futi zvakakwana. Zvinova izvo zviri kuita kuti vana vapinde pamatambudziko ekuwana chikafu. Izvi zvichikonzerwa nekuti mumba mevanenge vachigara munenge musina chikafu chakakwana. Saka gwaro ritabuditsa iri riri kutaura izvo kuti vana vemataura ivavo havasi kuwana chikafu chakakwana panguva yakakwana.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kutarisirawo kuita pakurerutsa ndima iyi?
Sesangano tine mudonzo rekubatsira vana. Saka pakubatsira vana apa isusu tine zvirongwa zvakati wande, asi chakakosha chirongwa chekuti vana vawane kudya kwakakwana. Isusu seUNICEF tiri kunobatsira vana vanenge vachirwara nechirwere chekushaya chikafu chakakwana. Tichavapa mushonga yekuti vasarware. Mushonga uyu vanopiwa sechikafu. Saka tichapa vana chikafu, asi chikafu chinopiwa kumakliniki yatinoti therapeutic food pachirungu. Ndo zvatiri kuronga takanangana nevana ava vanenge varwara nenyaya yekushaya chikafu. Sei UNICEF tinonangana futi nenyaya yemvura neutsanana. Saka isusu tichaona kuti zviborani zviri maruzeva zvisiri kushanda nenyaya yekuti zviri kuwandirwa. Tichazvigadzirisa kuti vanhu asi takanyanya kunangana nevana vawane mvura yakachena.
Taonawo kuti mugwaro renyu muri kuti muri kutsvaga rubatsiro rwemari inoita $21 million. Mari iyi muri kuitsvaga kubva kunani?
Gwaro reUNICEF rinoshanda nevatinoti madonor agencies akati wandei, kana kuti even vatinoti maindividual donors, vanhu vanenge vachikwanisa kubatsira.
Vanga vari vaBlessings Zinde vanovenyanzvi inona nezvenjodzi musangano reUNICEF vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakaudza bepanhau reHerald kuti vanhu vanopfuura mamiriyoni mana munyika vanoda rubatsiro rwechikafu. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kusamira zvakanaka kwezvinhu mumapurazi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatoisa chikumbiro kuti nyika nemasangano ekunze vabatsire Zimbabwe. Gurukota rinoona nezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti information technology vaSuperman Ndwanzira vanoti hurumende haina urongwa hwekudzivisa vanhu kushandisa WhatsApp, Viber nezvimwe panhare mbozha dzavo sezvanga zvokurudzirwa nevamwe vemakambani embozha nhare. Vemakambani aya vanonzi vari kuda kuti vari kutadza kuita mari nekuda kwekushandiswa kwezvinhu zvakaita seWhatsApp. Blessing Zulu Studio 7 abata vamandwanzira kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti vakambani anoita zvenhare muno, kunyanyanya vanoita nhare dzekufamba nadzo mobile phones, vakauya kudeni segurukota rinoona nezvenhare vachiti iyo mari yavanowana pabasa ravo yaakuita ichiderera kuburikidza nekuti makastomers avo aakushandisa maservices akafanana nana WhatsApp, ana Viber, vana Skype, awo asingavabhadhare kana achinge ashandiswa nekuti vanhu havachafona nefoni vaakufona neWhatsApp. Zvaakureva kuti mari yanga ichashandiswa kufona iyeye haisiri kupinda mukambani. Saka vaikumbira kuti ene hurumende yatarisa nyaya iyi kuti pamwe itakwanisa kuti irambidze makambani akaita sana WhatsApp, ana Skype nana Viber kuti vange vachishandisa manetwork yedu ari muno pachena, asi kuti vabhadhare mari yakawanda kana kuti tiabhane kuti asapindi kwanise kupinda muno. Asi takati aiwa, isiri hurumende inotasa zviri kumberi inoda budiriro. Tikati aiwa, ngatishande pamwepo tichadzewo vana vedu vemuno muZimbabwe vatofanira kupigira nemari kuti vagadzirewo zvinhu zvakafanana sana WhatsApp, zvakafanana nana Viber kana kuti vana Skype.
Vari kuzvitambira sei?
Aiwa, vakazvitambira zvakanaka chaizvo. Tiri kushanda navo zvokutoti kubva musi watanga January 1, 2016 patooneka humwe kaapo kari kubva mumari dzinobhadhawa navanhu vanoshandisa nhare, takatonangana nebasa iroro rekuti titsvage vana mumayunivhesitis, mumacolleges, mumasecondary school vane njere, vane ruzivo uye vane chido chekuti vadhevelope kana kuti kugadzira maapplications iyaya anogona kushandiswa pambozvonhare. Kana angava magames, angava maapplications anokwikwidzana nana Viber, anokwikwidzana nana WhatsApp.
Gurukota rinoona nezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti information technology vaSuperman Ndwanzira vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbove gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Mbune ndo vakasiya mauto achienda kumatunhu ose enyika kunovatsvagira rutsigiro musarudzo dzemuna 2008. Sarudzo idzi dzakaita mhirizhonga inotyisa uye vanhu vanopfuura zana nemakumi mashanu veMDCT vakafa, vakawanda vakapisirwa nekutiza misha yavo. Sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika hadzina kuzoitwa mushure mekunge vatsvangirai vati nyika yainge yaberekera ingwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navaBasikiti.
mauto akazouya mu 2008 pasure pekuti vatangira yanga vahwina election vamugabe vadyiwa. Saka mauto anokomandiwa nacommander in chief of the defence forces. Saka vanga vadyiwa vacho ndo vakazokomanda kuti chindai munotibetsera kuti riranii ichiita nomo mutongo. Saka pu haasiri munhu wese wemuzano PF wakakomanda kuti mauto ainde. Aiwa, ende mauto acho aitofosa nyange mayuti ezano acho achitonareva kuti indai mundoita basa iri vachikomandiwa vakabatirwa futi. Saka vese vaiitirwa violence mayuti ezano aikomandiwa kuti aite violence asingadi nemauto. Oitira futi violence kune veopposition zvinova zviri rongo zvese. Saka hapana zvese zvaingova rongo maitirwo acho muzano nekuopposition. Hakuna anozvida zviviolence izvi nekuti zvaingoitirwa kusedza munhu umwe anga azviwa. Titakahwina zvisitina violence ndandiri MP ndatoelektwa pasina weopposition aroga.
Saka pakauya mauto aya kuna 2008 vachitsvagira vamugabe rutsigiro vaikuudzai kuti kudise maMP
raiti muri hamusisiri incharge. Isu tisava kuita izvi, tisu tava kukomanda basa ratakatumwa kubva mumafaraki. Unoziva kuti isu madoda tingasiya makembi tichiuya kuuya kuno tisina watituma. Ende masoja hatikomandiwire povhu, imi muri povhu. Saka tava kukomanda isu nevanongozviitira voga.
Vaimbova gurukota runoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwache basikiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti riri kushushikana zvakanyanya nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika. ZPP mashoko ayo kuvatori venhau inoti iri kushushikana nekurohwa kwevatsigiri veZimbabwe People First pamwe neveMDCT nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF. Sangano iri rakurudzira vanhu kuti varemekedze bumbiro remitemo. Ratiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsiura vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga uye kuti mapurisa asunge vose vanoita zvemhirizhonga. Mutongi wedare ra magistrate Mugweru Muzvare Patekile Msipa nhasi vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuna meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai pamwe nevamwe vavo vaviri vanoti mutevedzeri wavo vaAtwell Machikorauta pamwe nemunyori mukuru akambomiswa basa vaDaniel Matau. Vatatu ava vabvisiswa mari inoita madhora mazana maviri pamunhu uye vanzi vasiye magwara avo ekufambisa kumunyori wedare pamwewo nekuzviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo kusvika vadzoka zvakare kudare musi wa15 mwedzi unouya. Vatatu ava vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekusashandisa zvakanaka mari inoita madhora zviuru zvisere nemazana manomwe ane madhora makumi matatu nematatu. Kubva mugore ra2015 kusvika pakati pegore rapera ndo panonzi vatatu ava havana kubata mari zvakanaka. Rimwe remagweta ari kumirira vatatu ava vaAtwell Chinamatira vanoti varume ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti hapana panobatwa mari nameya kana mutevedzeri wake. Ngatinzwe hurukuro yataita navaChinamatira pamusoro penyaya iyi.
Vatatu ava vanosanganisira Hamutendi Kombai, Atwell Machirauda naDaniel Matau vapiwa bheu vakanziwo vabhadhare mari inoita $200. Vanzi zvakare nedare vasanyirwe mapasipoti uye futi vayambirwa nedare kuti vasaingasiya nemafakazi vehurumende. Saka tiri kupara chaizvo zvinoratidza kuti matare edu haachiri kuita basa ravo nezveunyanzvi. Kunyange zvazvo peti yanga ichipopodza ichishandisa simba rose, asina izvozvo vafanira kupiwa bheo. Izvi ndizvo zvatiratidza zvikuru.
Tinoona kuti vasungwa vanga vapedza maawa anodarika makumi mana nemasere kana kuti 48 hours vari muhusungwa. Vana kunge vachikorerwa here kodzero dzavo tichitarisa bumbiro remutemo?
Kodzero dzavo hatingati dzanga dzati dzatyorwa, asi zvinoratidza kuti maitiro anga achiita seti zvanga zvisina zvatingati pachirungu kuti sei. Tichitarisira kuti vanhu avakapinzwa muchitobi musi weThursday, musi waTay, vakararamo vakazoudzwa kudare musi weSaturday. Saturday yacho yavakaunzwa kudare, nyaya yacho yakazopinda kuma12. Izvo zvanga zviri kuitira kuti even bail application ikaitwa, ruling izoitwa musi weMonday, panga pasina mukawa wakanaka wekuti bail application iitwe ipere musi uwoyo. Saka pamutemo vakasungwawo vakaiswawo kudare within 48 hours. Ndizvozvo, asi izvi zvakaitirwa zvisina good faith pakuti vaikazounza vainemekerwa mhosva musi weSaturday ende time yapera kuitira kuti iyo application isaitwa chigovana rulini musi uwoyo.
Vanga vari vaAtwell Chinamatira vanovegweta riri kumirira meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai nevamwe vavo vari parunhare muGweru neStudio 7. Vamwe vagari vekumuzarabani mudunhu remashanaland central vanoti vari kushishikana nemutero mutsva uri kudiwa nekanzuru yedunhu ravo kuti vanhu vakwanise kufambisa mombe dzavo vachidziendesa kunotengesa. Mumwe mugari wemudunhu iri vajustin Chimbwanda vanoti zvinhu zviri kuvaomera zvekuti nenyaya yekuti dunhu ravo rakatarisana nenzara uye vazhinji vave kutotengesa zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari iri pasi pasi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaChimbwanda.
Kuno zvazvinavitibata ndezvekuti tikubhadha bhugedha mari inotendwazwa mabhegeni. Saka zvinova zvazvinya kutibata kuno kuti gore rakaoma kudai so. Saatika zvichabata isusu vagari vamuzarabani kuti taakungoverwa kuti kudzara kuda kuesa mombe dziri kukwara apo tiri kuratidza zvakare tichibatirira mari zvinova zvaanikuti nzara inyanya kutsunga ropa panzvimbo yedino. Kanzuro yedu inotangira kuve ichipera kusege gomboko kwatiri kugadzara nemudhuri but tiri kutimaisa nechekuti akudatirwa isusu kuno kuteda teda tichitavo tichida kutimaisa. Zvazvatii bhugedhi yaiswa uko kwana bhuruko ese chavarura sekondari ndapurazwa kuti chibabhuya peseresii aiwa zvanga zvakajika rokuti tese tozowanika tichibhenefita bereziri kune zvagadira kanzuro tisana chete. Saka apa isusu taakubatirwa tisi kuno kuseri yeinokwiri yenyaya kutibata kuno kuti aiwa ngazviitiwe zvikwese zvijeketeri kutoka kuijeketeri kutoka kukadzi kuno kuteera kanzuro yese yeiswa rebhugedhi ikoko kwete kuti tisi kuno kuseri bedzekuna kutibata ipapo.
Saka kanzuru yakatanga kuita izvi rini? Makatanga kubhadhariswa mari idzi rini uyezve dzinenge dzichinzi ndedzei?
Panenge dziri tatu tichibatirwa rezii zviri kuti mari yekuti kadzi iwane zvivadikwa zvayo iwanike kuunganidzewo kunzvimbo yayo zvivadikwa zvayo iwane kubhenefita ipapo ikwanise kuvakwa kunzvimbo yayo ndo mawanikwa ndosaka vakuzotora rezii.
Pamunenge muri kubhadhara mari idzi munenge muchiendesa mombe kupi?
Tichiranga dziri kukwara tichiranga kutengesa kukwara kuti tikaze nzara yakatibata kuno.
Mombe pari zvino dziri kutengwa mari kwamunoenda kunotengesa uko?
Kukwara kweizvozvi pai zvakati dzike nokuda kwenzara kuti unoanda svikuku vakutengesa mombe dzaedu $50 saka zvinowanika dzichiasa kukwara kwara kuda vaadhikisa purize ndiye kuti mombe dzawandisa ikoko.
Kana munhu ane mombe dzake dzaari kuda kuenda kunotengesa muri kuwanikwa muchibhadhariswa mari pamombe imwe?
Pamombe ega ega chisiroti pakupirisa kupirwa nemapurisa kubvisa yependiti $10 kubvisa $50 yetransport kuenda ikoko kunozo bvisa $10 yebhugedhi yakati kuuyai sovatai svika ikoko ndokuti tikwanise kutengesa.
Saka izvi zviri kukukanganisai sei uyezve zvii zvamuri kuda kuti hurumende iite kugadzirisa dambudziko renyu?
Izvi zvinyatikanganisa kuti aiwa isusu tawatika tichachengeta zvipfuwo izvi zvitibatsire kana paya dambudziko seiroriyapiira hurumende pamusoro paizvozvo guka yakuti takaomerwa inatika zvakare yakuna kutora mari pamusoro pokuoperesa tii ezvanyanya kutibata izvozvo ndaiyakachiziva zviita takaguta aiwa taitii aiwa achei.
Mugari wekumuzarabani mudunhu remashanaland central vajustin Chimbwanda vachitaura naMavelous Muhlanganya uye westudio 7. The Voice of America, VOA. Nasi sachigaro wekomiti edare reparamende inona nezvematunhu amai Irene Zindi nekomiti yavo vanga vari muchitungwiza vachiona mafambisiro ari kuitwa basa nekanzuru. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMavelous Kumalo vanove mukuru wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust.
Kutanga kwemwedzi wapera waFebruary, Portfolio Committee yeLocal Government iyo yatinonyanya kushanda nayo inotungamirirwa navaIrene Zindi yakadaidza vakuru vekanzuru, Mayor naTown Clerk vakaendawo ikoko kunomira pamberi pekomitii iyi vachibvunzurudzwa maringe nemamiriro akaita service delivery mumusha wechitungwiza. Vabvako musure mesvondo isu takadaidzwawo. Saka muzvinhu zvavakawana izvozvo vakazoti vane chido chekuti vachiuya kuno kumusha. Saka hongu vakwanisa kunge vachiuya kuchitungwiza nhasi uno.
Makwanisa kutaura navo here uye vanga vachitiwo kudi?
Takwanisa kutaura navo, tikatenderera navo, tikaenda kunoona dzimba dziri paunit A muwetlands, tikabvapo tikaenda paunit P pane dzimwewo dzimba dziri kuwetlands. Tazopedzisira taamumusha wenyatsime uko kwakagariswa vanhu, kusina marodzi, kusina mvura, vanhu vanorarama nekuchera migodhi neisina kunyatsodzika iya. Zvakarewo vachishandisa zvimbuzi zvinonzi pachirungu zviya mablayer toilets. Saka izvi isusuwo takwanisa kuvatsanangurirawo kuti zvinopa kuti vanhu vange vachiexposwa kuzvirwere. Sakawo ngavatibatsirewo vaonewo kuti zvinhu izvi zvingagadziriswa here nechimbi chimbi.
Mukuru wesangano revagari vechitungwiza Residence Trust waMavelous Kumalo vari parunare muchitungwiza makare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAmerica nhasi vari kuvhota musarudzo dzemaprimary elections dzekutsvaga achamirira bato remaDemocrats nemaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa muna Mbudzi. Vari kutungamira kumaRepublicans pari zvino ishoroma vaDonald Trump, kuchitiwo kumaDemocrats ndaamai Hillary Clinton. Asi vanhu vakawanda vari kutarisa zvikuru sarudzo dziri kuFlorida neOhio, sezvo vanokunda apa vanenge vaswedera pedyo nekumirira mapata avo musarudzo dzenyika. Russia nhasi yatanga kuburitsa mauto ayo muSyria mushure mekupedza mwedzi mishanu chete ichitsigira hurumende yenyika iye. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin vati vapedza zvavanga vachida kuita. Mumwe murimi wechidzimai amai Nomsa Mapfunde vari kushura mare vachirima fodya kudoma kumhangura kumashireland west. Chirimwa ichi chinozivikanwa chichirimwa kunyanya nevanhurume. Asi amai Mapfunde vaudza Chioniso Jani weStudio 7 kuti hapana chingatadzisa madzimai kurimawo fodya.
Tobako chirimwa chine mari yakanaka chaizvo kana uri murimi ari kutanga. Unowanikwa uchizokwanisa kutengawo kana equipment yaunozoda kushandisa nekugadzirisa zvimwe zvinhu. Nekuti ukatarisa ana Chibagara akanyatsobhadhara, asi tobhako ukairimo zvakanaka ukateedzerawo zvinodiwa, aiwa unowanikwa uchizokwanisa kutobudirirawo semurimi.
Semurimi wechikadzi, tinokumbira kuti mutiudze zvamunosangana nazvo pakurima.
Mari yekurimisa iyi, unowanikwa uchitambudzika nekuti mabhanga edu aya haasi kukwanisa kutipowo mari. Unowanikwa muchizonzi munzi masecurity nenguva vamwe varima havana zvinhu izvozvo. Zvadaro unozoenda pakubiridza pai, kana uchibiridza nemagetsi tiri kusangana nedambudziko reuvhesa. Nenguva unoona vanoita maload shedding, nyangwe hazvo mazuva ano vanga vachiedza kusaita, asi kwanga kutisukukanaya kunodonha mapoo. Mapole akadona vanotora kana vhiki chaira vasina kuya uzogadzira. Apa munenge maa kuchikora fodya maakupisa, zvichireva kuti mumabhani muya moto hauchauya. sesu tunashanta ni magiti. Oba waita atambu zikore kutifoji ya kweno guna uwa. Rubatiro kutitirime fojira, noe mbirana kuturi kupi. Kune ma contract anopiwa dhani, chioniso. Kune ma kamba anoguna kusaruza dhani. Bubapa, hasi hindi semu zimaisho angu. Ndaka wani kwa nchungu itambega. Paka wanda pake unosanga na nina zimaiva, nende wa chiri mawariku. Asi dhani kwa nina rumi vavu, nana wanarubetiri. Asi rubetiro kune isu mazimai anengari ega, kashoma kutuwani. Ndaka tengesa fojga. Ndaka fojga varume waka uye kwa ndiri wakati murume wanyo alikupi. Ndaka ayo, njijindeki. Ende zungu ziri mpunga zedu, nema kuru ataka ito. Kuti warume ndo wangu kwanza kuita zungu. Asi ayo, doba kupakuru ziro kumazimai. Kuti tinogo na kurima fojga ini. Tigoenda kumaketi, tigo tengesa, tigo gona. Asi tinoda kuti tiite ma organization edu. Ma support system de kuti tinobeti rana.
Pane jwa munofunga ere kuti hurumende wa ino guna kubati rai.
Ongu. Tinofunga turumende edu, inofani wakumbu ufamba muna prazi mshwa kanaka. Nanyati wawona kuti warini, warikuni mafoji ya ndi wanani. Nekuti, wani wanenda pandemisha izo warumi. Sinofiri lisa cha izo, choniso. Kutunotozo wana tu wakutocha gani, wechurume kutu wakumijizi ya ikumbele. Muka ndaruri mega ya kazi, hawa wana kuhile murishiri ya.
Murimi wechidzimai amai Nomsa Mapfunde, wachitaura parunare kudoma kumangura na choniso January Studio 7. Vanhu vakawanda vari kutsutsumwa zvikuru nekuendeswa muunhapwa kunyika dzakaita seKuwait, Dubai neSouth Africa, uko vamwe vacho vanonzi vari kumanikidzwa kuita zvechipfambi. Mapurisa anoti kune vanhukadzi vechidiki vemuZimbabwe mazana maviri vari muunhapwa kuKuwait mushure mekunge vanyeperwa kuti kune mabasa akanaka. Ngatinzwe hurukuru yaitwa namutungamiri Nkomo weStudio 7 namuzvare Rindai Chekerwa, avo vanoshanda nesangano reInhuman Trade kuSouth Africa.
Nyaya yehuman trafficking idambudziko rihombe hombe ratiri kuona kuno. Ini ndinogara kuSouth Africa ndokwandoshandira, asi tinoshanda kazhinji nevanhu vanenge vachibva kuti nekuZimbabwe vanenge vaitwa get trafficked from wherever kwavanenge vachibva ikoko vachiuya kunoko. And sekutaura kwamaita, vazhinji vacho vanotrafikwa for sex slavery. Vanonzi handei kune basa, kwamuka basa kuSouth Africa. Handei ndiro kubhadharira transport yako, chako iwewe ingouya chete usina chawakabata. Munhu woti zvangu zvaita, otopinda mumota kana mundege kana chero pa transport ya apiwa. Oenda ikoko, next thing ashika ikoko basaria hariko, munhu akunzi iyo ndakatokukwidza bhazika, saka waakundiowa, watoo nechikwereti changu. Asi chikwereti chacho hachiperi, chinoramba chichikura. Zvombonzi netransport yandakakupa, zvonzi chikafu chauri kudya, rufu yauinayo pauri kugara. Saka iyoyo inonzi debt bondage, ndo the biggest problem ye human trafficking. Nekuti vamwe vanhu vanoti tikuda kudzokera kumba, zvonzi aivo but une mari yedu. Saka kana vaine mari yavo vanotofanira kushanda kusvikira chikwereti ichocho chapera. And since tizoti chikwereti chacho hachiperi, vanhu vanoramba varimo human trafficking.
Munhu angazviziva sei kuti izvi ndezveunhapwa kana akavingwa nevanhu vachimuvimbisa basa?
Kazhinji kacho, if it's too good to be true, then it's too good to be true.
Muzvare Rindai Chekerwa ndevesangano reInhuman Trade vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yevanhu vari kuenda kuKuwait nedzimwe nyika vachifunga kuti vari kuenda kumabasa voguma vobatwa senhapwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika vave kusvika mamiriyoni mana, uko UNICEF ichiti vana zviuru makumi matatu nezvitatu vave kurwara nezvirwere zvekushaya chikafu. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti hurumende haisi kuzorambidza vanhu kushandisa WhatsApp. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.